madzimai akawanda anoita mabasa muzvikamu zvakasiyana siyana zveupfumi nhasi vaungana panational gallery mubulawayo apo pange pane zviratidzo zvemifananidzo zvakaitwa nevamwe vanhukadzi senzira yekucherechedza zuva reinternational women's day zviratidzo izvi zvange zvakaitwa zvichienderana nedonzvo rekuda kuvandudza ruzivo uye kudzidzisa veruzhinji pamusoro pedambudziko rekushungurudzwa kwevanhukadzi vari munyaya dzezvematongerwo enyika kuchishandiswa madandemutande kana kuti online violence against women in politics muzvare tokozani kupe vanove nhengo yebato retriple c vange varipowo pachiitiko ichi uye vati kushungurudzwa kwevanhukadzi kunyanya vari mune zvematongerwo enyika kunoodza mwoyo yavo pamwe nevanasikana
kana vana vechiona amai vechibuda nepikta vesina kuteka kana vechiona amai vechitukwa nenzamba dzimwe dzamukati mamboona zvino afecta vana vedu uye zvo zvinoita kuti ava vechidiki vanoda kupinda mupolitics vobva vatyira kure nekutoti vamwe kuechiti kana madzima echitukwa kudai vachiita zvakadai zvinonyadzisa saka inini ndinenge ndinotsva vechipolitics kwacho saka tinoti isusu neinternational women's day iye gore rino iri tinoda kuti zvekutukwa kwemadzimai musocial media ngazvimbomira wedu wedu
mumashoko avapasi munyarikani pavhidhiyo kurukota rezvemadzimai pamwe nemakambani madiki amai Stendiswa Nyoni avo vanovewo sachigaro weafrican women leaders network zimbabwe chapter vati hapana budiriro ingaitika munyika kana vanhukadzi vakasarira kumashure munyaya dzeumhizha hwekufambiswa kwemashoko kusanganisira masaisai eintenet muzvare Linda Masarira mutungamiri wesangano relead vaudzawo studio 7 parunhare kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi paintaneti kunodzorera kumashure donzvo rekuenzaniswa kwemikana pakati pevanhukadzi nevanhurume
cyberbullying iri kunyanya kuitwa kune vanhukadzi vanoda kuitwa zvematongerwo enyika vachiperedzwa chimiro chavo mukati menharaunda yemavanenge vachigara kana mune zvematongerwo enyika izvi zvaakukanganisa kumadzimai mazhinji kuti awanike achinomira musarudzo kana kuda kunomira kuti vatungamirire nekuti chimiro chavo chinenge chakanganiswa neiyi yatinoti cyberbullying
mutevedzeri wemumiriri weun women muzimbabwe muzvare Loveness Makonese avo vange varipowo pachiitiko ichi vatsinhirawo izvi vachiti nekuti vanhukadzi ndivo vakawanda kupfuura vanhurume zvakakosha kuti vawanikwe vakawandawo muzvinzvimbo zveutungamiri
madzimai we are 52% of the total population saka kana tiri 52% of the population toonekwa isusu pamaleadership positions mumapariamend mumacouncils tiri less than 50% zviri kureva kuti machallenges namaissues anoafecta 52% of the population haasi kunyatsotaurwa nemazvo ende haana vanhu vakakwana vanokwanisa kuvhota even in proportion kuti tikwanise kumeka madecisions anochinja malives for women and girls in Zimbabwe
muzvaro Debra Mase mukuru wezvirongwa musangano rekatswe sisterhood rinoshanda zvakasimba mukukurudzira kuvepo kwemitemo inoita kuti kushungurudzwa kwevanhukadzi paintaneti kuve mhosva vaudza studio 7 kuti pachine basa guru kuti mitemo iyi izivikanwa neveruzhinji
tinoda kuti mapurisa nevanotonga nyaya vawaniswe zvikwanisiro zvinovaita kuti vakwanise kuti vainvestigete kana vawane tsvakurudzo izere vaone umbowo uzere hwekuti kana nyaya idzi dzaenda kumatare dzinobudirira
zuva reinternational women's day rinocherechedzwa pasi rose musi wa8 kurume gore rega rega uye dingindira regore rino rinoti digital innovation and technology for gender equality ndakamirira studio 7 mumulayo ndini kudzanai musendi.